manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 26/2022 makateerera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats yoburitsa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti census. Mea weguta re Harare wa Jacob Mafume, vovimbisa kuita mabasa anosimudzira guta.
Kuziguru nungu wako kukandu ndegu inotungamirwa nematosi, inotungamirwa nevanhu vanobva kumapato, anoraramiswa nekutambura kwevanhu.
Asive zano PF vanoti vanotenda maruva vadya chakata. Indiwe mimwe emisoro na uzidu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats Muongoro yaburitsa zvakabuda muongorore huwandu hwevanhu vari munyika inoitwa kwapera makore 10 kana kuti census. Zvabuda zvinoratidza kuti huwandu hwevanhu munyika wakawedzera nezvikamu zvinodarika 10 nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 16.2%. Huwandu hwevanhu wakawedzerwa kubva pamamiriyoni 10 nematatu nezviuru makumi matanhatu nechimwe zvine mazana mana nemakumi maviri nerimwe. Kana kuti 13,061,421 muna 2012 kushika pamamiriyoni 10 nemashanu ane zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 15,178,979 muna 2022. Madzimai ndo akawandisa ari mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana manomwe nemakumi masere nemazana manomwe kana kuti 6,780,700 vanhurume vachisvika pamamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri zvine makumi masere nemazana mashanu nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 6,280,539. Guta reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa munyika yose vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.2 million. Bulawayo ndiro guta rine vanhu vashoma vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nezvishanu kana kuti 665,000. Mutauriri weZimStats amai Messi Chidemo vaudza Studio 7 kuti vanga vachiri vakabatikana nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Mumwe mubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unoti urongwa hwawo hwekuyeramwa mabasa kwemazuva maviri kubva mangwana vave pachinhano chepamusorosoro ukuwo mamwe masangano anomirira vashandi vakaita sevadzidzisi nevemuzvipatara achiti achatsigirawo urongwa hwekuramwa mabasa uhu. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Murongi wemisangano msangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vaudza Studio 7 kuti vagadzirira zvakakwana kuti varamwe mabasa kwemazuva maviri kubva mangwana.
Musi wechitatu mangwana nemusi wechina havasi kuzoenda kumabasa nyika yese. Vashandi vari muEducation sector, vari muHealth sector and the rest of civil servants vachiratidzira kutsutsumwa nemaerano nemabatirwo avari kuitwa nehurumende iyo iri kuvapa mari isina zvainotenga.
Vachinosengwa vatiwo hutano hwevashandi huri panjodzi sezvo hurumende isiri kubhadhara mari dzavo dzekuti varapwe.
Uyezve vashandi vari kunyunya nenyaya yehealth care yavo kuti hutano hwavo huri panjodzi nenyaya yehurumende yavari kuti yaisoda kukwidza mari dzemedical aid kana kuvapa medical allowance. Katarisa mari dzemavana vemaraidi dzakanzi vachabhadharwa maschool fees masector specific akawirirana zvikapari zvino asati abhadharwa.
Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende akaita sevadzidzisi pamwe nevashandi vemuzvipatara anotiwo achabatana nesangano reZipcost mangwana apo vashandi vehurumende vachange vari kudzimba dzavo vasiri kuenda kubasa. Mutevedzeri wemunyori musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vamunyaradzi Masiwa vati yasvika zvino nguva yekuti masangano anomirira vashandi vehurumende aite chirwirangwe kuitira kuti vashandi vawane mari dzemihoro dzinokwana zvavanenge vachida mukurarama.
Saka vadzidzisi veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vane chivimbo mukuti vashandi vese kana vakabatana muZimbabwe zvechokwadi matambudziko atinawo mune zvedzidzo tinokwanisa kumagadzirisa. Zvechokwadi matambudziko atinawo senyika tinokwanisa kumagadzirisa. Saka iyi inzira ine runyararo mukati. Tiunze hurumende patebho tikwanise kutaurirana murunyararo, tikwanise kutaurirana pasina kurwisana, tikwanise kutaurirana tichigadzirisa matambudziko atakatarisana nawo.
Vachinosengwa vati nhaurirano nehurumende pasi peNational Joint Negotiating Council hadzina chadziri kuburitsa sezvo vachiti vashandi vari kutariserwa pasi.
Hurumende painouya kuNGNC inouya nemasimba akawandisa. Section 65 yeZimbabwe Constitution inotipa simba rekuti tikwanise kuenda kuita collective bargaining. Hurumende iri kutora nguva refu isingadi kuita kuti boka iri recollective bargaining council ringe ravapo. Saka sevashandi tiri kufila kuti aiwa tiri kushandiswa, tiri kungoenda kunoita rubber stamp zvavanenge vagara varonga zvine zvisina anokwanisa kuchinja.
Asi gurukota rinoona nezvevashandi vapowo mavhima vanoti vashandi vanofanira kuita nhaurirano pasi pegungano reNJNC kuti nhuna dzavo dzigadziriswe. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa achange achichengetedza runyararo mangwana nemusi wechina vachiti vanhu vose vanoita zvekuratidzira vanofanira kuita izvi vachitevedzera mitemo yenyika. Zipcost inoti kuratidzira kwakasimba kuchaitwa muna Gunyana kana hurumende ikaenderera mberi yakaisa zvitanda munzeve isingagadzirise nhuna dzavo. Asi pachikumbiro chevashandi chekuti vapiwe muhoro nemari yekunze, gurukota rezveupfumi nemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatoudza dare reparamende kuti hurumende haina mari iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Chirongwa chekuongorora kuti mazita evanhu vakanyoresa kuvhota arimo here mugwaro revavhoti kana kuti voters roll inspection chapera nhasi. Zimbabwe Electoral Commission ZEC ichiti vanhu vashoma ndo vakaongorora mazita avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko pala nemutande reTwitter, Zimbabwe Electoral Commission yati kubva musi wa24 kusvika nemusi wesvondo vanhu vanodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1,191,320 ndivo vange vatarisa mazita avo mugwaro revavhoti vachishandisa dande mutande rekudzvanya *263#. Vamwe vanodarika zviuru mazana matatu kana kuti 352,284 ndivo vainge vaenda kumahofisi eZEC kunotarisa mazita avo. Vanhu vakanyoresa kuvhota vanodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana manomwe kana kuti 5.7 million. Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAustin Lovu vanoti kunyange chirongwa ichi chapera vanhu vakawanda havana kunoongorora mazita avo sezvanga zvakatarisirwa.
Saka nyaya iripo chaiyo yakanyanya kukoshesesa ndeyekuti hatina kuwana uwandu hwevanhu vataitarisira kuti vauye kuzoona votasuro.
Vanhu vanoti pamwe izvi zvakakonzerwa nekuti vamwe vanhu vakatarisa kuti masta avo akanyorwa mugwaro iri vachishandisa dande mutande reWhatsApp. Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti uwandu uhu hushoma zvichienzaniswa nevanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vanonzi vari mugwaro revavhoti.
Takatasa namba iyoyo namba isina kunyanya kuwanda zvakanyanya tichitarisa population yedu kuti yakamira sei yevanhu vanovhota 5.8 million zvichida kudzira zvishoma. Kureva kuti vanhu vangonotarisa vanokwanisa kunge vangori chidimbu chidiki diki chaizvo tikatarisa vanhu vakanyorisa kuti vavhote. Namba iyoyo iri pasi pasi.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vanoti nyaya yekushaya chivimbo neZeki ndiyo yoodza vamwe mwoyo.
Taona kuti veZeki vapedza 10 days akunopera zevoter inspection. Chokwadi vanhu vakawanda vana kuenda kunotarisa vamwe vangashandisa mafoni vachiona kuti madetails avo aakufamba mushe. Tiri kufambira mberi kukurudzira vanhu kuti varejiste kuvhota nekuti ZANU yanga ichishandisa chitsotsi chekuti idimotivete vanhu kuti vasavhota. MaZimbabweans, yes, tine dambudziko nenyaya yeZeki. Ndo nyaya dzatofanira kugadzirira kubana kuti Zeki iite independent nekuti totarisira kuti igadzire nyayayo. Ndo saka tichitaura neshamwari dzedu kuAfrican Union nekusadi kuti igadzire issue yecredibility and independence.
Mutauri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti bato ravo riri kurudzira hurumende kuti ribatanidze kutorwa kwezvitupa nekunyoreswa kuvhota uye kuti kana munhu afa paanopiwa gwaro rekufa anofanirwa kubva abviswa mugwaro revavhoti. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekunovhota haicharemekedzwawo nevakawanda nekuda kwekuti vanhu vave nepfungwa yekuti kuvhota hapana chakunoshandira munyika vachiti kupedza nguva. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vari kukurudzira mapurisa kuti asunge nhengo yeZANU PF vaabutani mashayanyika avari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa mhuri yavo pamwe nevatsigiri vebato ravo vapondwe. Vanonzi vakataura mashoko aya kuvatsigiri veZANU PF paRampopo Hills kumberengwa uye vari pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande. Amai Mutetwa vatumira tsamba iyi kumapurisa, kuNational Peace and Reconciliation Commission, kuZEC uye kuZimbabwe Human Rights Commission. Taedza kubata vatauriri veZEC, mapurisa neNPRC, asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo kana kupindura mivunzo yatavatumira. Kanzuri yeHarare inoti yakazvipira kuita mabasa ainotarisirwa kuita kusimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe nebudiriro zvisinei nematambudziko akatarisana nekanzuru iyi uyewo zvisinei nekushoropodzwa kwayakaitwa nemutungamiri wenyika neZuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kuvagari vemuHarare avatura nhasi kana kuti State of the City Address, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati chinangwa chavo ndechekuti mari inowanikwa nekanzuru yeHarare ichandiswe nemazvo kusimudzira mabasa ekanzuru.
Dzoda kugadziriswa muguta reHarare inyaya yemvura, nyaya yekutakura marara, nyaya yevanhu vekushandira, vanhu vekugara nevanhu kubitira zvavanoita nemaoko neatinotiwo mabhizinisi. Nekutiwo pakurapirwa vanorapwa papi. Saka toda kutarisa kuti yatinoti iyo muchidimbu service delivery tichange tichiimprova service delivery through nzira dzokuti mari yatinowana tinofanirwa kuiwana toishandisa nemazvo.
VaMafume vati dambudziko guru ravari kusangana naro sekanzuru kuwana mari yekushandisa kuzadzikisa zvinotarisirwa neveruzhinji.
Revenue tatichifani kwa kuwa na mari sekanzuru tinei wana kwa gari tinei wana kwa urumende tinei wana kwa zikwereti mari ino baku urumende kwa uya shipuru uruse mari shitoko toko sichoti zoguti unosha ya kutuweta sii na ayo
vamoyo nemute wezeri wawa maimari nchombavas kudavira narembo shazavo kutitinzi kwe divire urumende vaimbo vamea wegutare Harare va Bernard Manyenyeni vati wawa garivese omu Harare vanofaru wakubata pamwe chete kusimuzira guta
mugari wese omu Zimbabwe omu Harare ngao na kuti pake paro kwa nande papi pata wanyaya magariro nyaze marara nyaze mbura wata wanyaze umili kwenu pina mkanzu
Varube na Akili manosha naone rimwe sangano runomirira vagarve mu Harare re combined Harare Residents Association kana kuti CRA vati wafara kuti kanzuro yaratidza kuti iri kuterera vagari
maonero edu ndekuti pane vamwe vanhu vanofanirwa vachibhadhara zvakare mitero inoita kuti kanzuro ive inowana mari ndingape mienzaniso zvupo pachezvayo zvupo izvo nemakombi aya mukavatarisa pavakauya makombi aimbobhadhara mitero yekushandisa tingati marenki ekanzuro mukabvunzurudza kuzvupo chaiko naizvozvo pane nguva havasi kubhadhara kana masendi zvavo kuguta reHarare
umwe mukuru mubandiko revechidiki mubato rezanupf vataura ikandishaya vati zvataurwa nekanzuro nhasi ndizvo zvavanotarisirwa kuti vagare vachiita asi vakati nekusafambisa mari zvakanaka hapana chinobuda
kuira kwekanzuro ibasa ravo ravachiita ende tinonzwisa kuti kanzuro inofanira kunge ichitoitira izvozvo vanhu haisi kuzviita nekuti iri kunzwa tsitsi dudziko rinongovako kukanzuro nderekuti inotungamirwa nemasoti inotungamirwa nevanhu vanobva kumapato anoraramiswa nekutambura kwevanhu ndoreva bato reCCC ndoreva bato reMDC saka dzingave shungu dzekanzuro kuri vashandi vekukanzuro kuti vaite vanhu zvakanaka asi mwoyo neshungu dzemakanzera acho akazvigadzirira kanzuro ndezvekuti vanhu vatambure vatuke hurumende
kanzuro yatiwo inoda kuderedza uori uye iri mushishi yekugadzirisa kuti mitero yemvura marara nezvimwewo ibhadharwe pamadande mudande kana kuti digitalization ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Gurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov vari kutarisirwa mangwana kuita misangano nevamiriri vedzimwe nyika dzemuAfrica kuedza kusimbaradza ukama. VaLavrov vakatoshanyira Egypt, DRC uye nhasi vari kuUganda vasati vaenda kuEthiopia kune muzinda weAfrican Union kuchaitwa musangano wevamiriri venyika dzemuAfrica. Mushure mekutemerwa zvirango nenyika dzakabudirira ichipomerwa mhosva yekuda kupamba Ukraine, Russia iri kutsvaga nyika dzekudyidzana nadzo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kana mutevedzeri wavo vaDavid Musabayana kuti tinzwe divi rehurumende. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe.
Kurgidzana kweZimbabwe neRussia kunofana kuunza budiriro kunyika yeZimbabwe pane zvoufumi hwenyika nokugara kwavanhu kuti tiwane upenyu hwakanaka. Asi ndichitarisa inini Zimbabwe neRussia kudzidzana kwadzaita kubva 1980 kusvikira nhasi handina chinhu chikuru chandingati. Ufumi hweZimbabwe nerudzi rweZimbabwe hwakabetserekana nekurwidzana nenyika yeRussia.
Ko sei zvichidaro nekuti katakambonzwa hurumende ichiti yaita chibvumirano nemakambani ekuRussia kuGreat Dyke uko kuti kutange kucherwa zviwanikwa etozonzwa zvekuti hazvina kuzonyatsofamba zvakanaka. Munoona sei kudyidzana panyaya dzakadai?
Mazvonda aperawo ndakaverenga nyaya yokuti Great Dyke Investment iyo yaifanirwa kuti ichere migodhi yakatopozomoka ikapfugama. Asi iko zvino zvatiri kukurukura kudai hapana chatichavapo.
Nyaya yeZimbabwe yekutsigira Russia pahondo yekuUkraine,
muono wangu ndokuti kutsigira ikoko handi kwako. Nekuti hatisati tanyatsa kunzwa iko zvino kuti Zimbabwe yakatsiudza here Russia pakupwanya kuwirirana kwapasi rino kunoitwa nemudariro yedzinyika rinonzi United Nations bazi reSecurity Council. kuti iyo Russia iri mbiri Security Council yakaenda ikanopfambanyura nyayo kuti kana paita bope pakati penyika mbiri hapafani kuitwa hondo yezvombo zvokurwisana zvinoparadza vanhu upenyu nefuma nemhuka. Panofanira kuti bope rikaitika rigadziriswe nehurukuro.
Mutungamiri webato rinopikisa Democratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden avo vakabatwa nechirwere cheCovid-19 vanonzi vave kunzwa zviri nani. VaBiden vanoti vari kuvhenekwa navana chiremba zuva roga roga uye vari kuti vachine kachikosoro nekurwadziwa zvishoma pahuro. Nyika dziri mugungano reEuropean Union dzinoti dzatambira chibvumirano chekuti dzidzikise uwandu hwegasi radziri kushandisa nezvikamu gumi kubva muzana kuti dzisarambe dzichivimba negasi rinobva kuRussia. Izvi zviri kuuya apo Russia iri kuti ichadzikisa uwandu hwegasi riri kutengesa kunyika idzi zvichitevera zvirango zvayakatemerwa nekuda kwekupomerwa mhosva yekuda kupamba Ukraine. Sangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti zvirongwa zvizhinji zvekuvandudza upfumi zvinoparurwa nehurumende hazvina zvikuru zvazvinobatsira mukuvandudza upenyu hwevashandi sezvo zvirongwa izvi zvichinyanyotarisa vari kumusoro. Izvi zvinotevera kutanga kutengeswa kwemari yemasendi ane goridhe kana kuti gold coins senzira yekutsigira nayo dhora remunyika kwakaitwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Mari itsva iyi yakatanga kutengeswa mumabhanga nemutengo wemadhora ekuAmerica chiuru nemazana masere nemakumi maviri nematatu ane masendi makumi masere kana kuti US$1823.80 kana kuti kuma RTGS zviuru mazana masere nezvishanu nemazana manomwe nemakumi mana nemashanu nemasendi makumi matatu nemashanu kana kuti $805,745.35 pakoini rimwe chete. Asi hurongwa uhu hunonzi nemunyore mukuru weZCTU vaJafet Moyo haunei nevashandi vakawanda sezvo vasingafi vakakwanisa kutenga mari iyi nekuda kwemihoro yavo yavanotambira iri pasi.
Tiri kunzwa kuti hurumende iri kuti inoda kubatsira kuti kuve nemari inosekureta mumaketi kana kumusika. Vanhu vasachengete mari, vachengete makoinzi aya. Asi isisu sevashandi hatizokwanisi kuatenda makoinzi aya nenyaya yekuti tiri kuona mutengo wacho uri pamusorosoro. Vashoma iyo zvino vashandi vanokwanisa kuva nemari yakadai. Kana even ivi RTGS chaiyo vashoma vashandi vanotambira mari inosvika pachinano ichocho.
Mashoko avamoyo anotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera. Avanotiwo havaoni vanhuwo zvavo vachikwanisa kutenga mari negoridhe iyi nekuda kwemutengo wayo.
Mukatarisa makoinzi aya handifungi kuti akagadzirirwa vanhuwo zvavo nekuti mari yakafanana ne$806,000 kana kuti $1823 haisi mari inowanikwa nechero munhu panguva imwe chete yekuti angangoda kungochengetedza. Saka tinoona kuti chikadibhajetitwariku izwisisa kuri kubva dambudziko rekukwira kweinflation asi ndisingazive kuti nzira iyi ichakonzera here kuti inflation iderere nekuti mapenzi aya anotengeseka zvakare. Saka zvichaitika pamwe ndezvekuti vanhu vachitanga kuatenga zvikuru sei nemari yemuno muZimbabwe vachizoatengesa nemari dzekuri dzekwenyika atikwiririrei pamutengo nekuti vanowana mari yakati wandei kana vakadaro.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira vaKipson Gundani vanoti fungidziro yebhanga guru renyika yekuti vanhu vachatanga kuchengetedza mari dzavo dzekunze kuburikidza nekutenga mari itsvai inogona kunge isiri kuzobuda saizvozvo sezvo vachiona vanhu vakawanda vachitenga mari idzi vachishandisa mari yemunyika.
Tinoona sekuti pane njodzi dzinogona kuitika kuburikidza negold coin iri. Njodzi yekutanga iri clear ndeyekuti panogona kucreatwa aya atingati maarbitrage opportunities kana kuti chitsotsi kuburikidza nekuti vanhu vari connected vanogona kutenga gold coin iyi vachishandisa mari yemuno muZimbabwe vachishandisa exchange rate yatinoti official inova exchange rate isiri kureflecta zviri kuitika mukati meno nyika wozotengesa gold coin riya pamusika nerate yeUS dollar zvokonzeresa izvo kuti vanhu vagadzire upfumi but pasina chavanyanya kuprodusa.
Studio 7 yakundikana kubata gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe kuti mari iyi iri kutambirwa sei neveruzhinji kubva zvayaparurwa sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Nao dzemitambo. Munyori wesangano reZimbabwe Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau varumbidza danho reSouth African Football Association rekuwedzera mari dzinopiwa madzimai mushure mekunge chikwata cheBanyana Banyana chasimudza mukombe weWomen's Africa Cup of Nations. South Africa yakakunda nyika yaiitirwa makundano aya yeMorocco 2-1. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaMutau.
Kunzwa kufara zvikurusa zvichitanga nekuti makorokoto kune Banyana Banyana nekusimudza mukondo weAfcon wemadzimai. Ndichida kutendawo zvakaitwawo neSafa zvakare zvekupawo mari yakati wandei haisati yasvika zvaene pane inopiwa vakomana veSouth Africa but tinoona kuti mari yavo akapawo vasikana veko aiwa ishoreke mari yakanaka zvikuru. Saka isuwo semasapota ebhora remuZimbabwe tangatingokurudzirawo ZIFA kuti ikwanisewo kudzidza mune zvakaitwa neSafa vange vachikwanisawo kupawo vatambi vedu vesikana venhabvu muno mari inoenderana nevakomana nokuti bhora ndorimwe chete haritinzina kuti razotambwa nevakadzi mitemo yebhora yarangofanana. Saka tinenge tichida kungoti wose wekuti nevasikana nevakomana ienzaniswe zvinhu zvifambe zvakanaka. Tinoona zvikadaro bhora redu rechidzimai muno richaenda pane chimwe chidanho chepamusoro nekuti vanhu vachifara. Tinotsiririsa kazhinji kunzwa kuti vasikana vazonotamba bhora kunze kwenyika vadzoka ZIFA yavanyima mari havatorina kana nemari yekombe yekuti vadzokere kudzimba dzavo. Zvinhu zvinosiririsa izvi. Saka dai ZIFAwo yakwanisawo kuteedzerawo zvaitwa neSafa zvinofadza zvikuru.
Pane zvamuri kuita here seboka rinomirira vatsigiri kuti muwanikwe muchitaurawo neZIFA kuti igadzirise matambudziko amuri kutaurayo?
Eya, tinombovanyorera, tinovanyorera, tinovafonera kuti vange vachitarisawo welfare yemadzimai kunyanya because mukatarisa bhora redu remuZimbabwe panonyanya kuita nyaya ndeipapa pabhora remadzimai apa munoona kuti ZIFA yedu inotsigira vakomana zvakanyanya kudarika vasikana but tiri kutaura kuti let's empower the girl child saanotambawo bhora rakaenzana nerevakomana iroro ngatimupewo mariwo yakati wandeiwo kuti zvifambowo zvakanaka asi munongoziva kwedu kungotaura hatinawo mameetings atinozo tigarewo tichitaura neZIFA kuti dai maongorora apo pakadai sa.
Chirongwa cheLive Talk cheThe Connection chatinotaura nevechidiki na8pm nhasi tiri kutarisa danho rehurumende rekudzosa chirongwa cheNational Youth Service. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTATS inoburitsa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti census. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vovimbisa kuita mabasa anosimudzira guta. Asi veZANU PF vanoti vanotenda maruva vadya chakata. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kumele i-population ikhule ukuze ikwazi ukukhulisa lezomnotho ngoba siyakwazi ukuthi amazwe arikaka kakhulu ku-population.
Inani labantu beZimbabwe likhuphuke lisuka phezu kwezigidi ezilishumi lantathu 13,061,239 ngomnyaka ka-2012 laya kwizigidi eziphezu kwezilishumi lanhlanu 15,178,979 lonyaka ngomnyaka ka-2022. Olamukela ngenjabulo enkulu ku-Studio 7 ngolesibili mhla ka-26 Ntulikazi 2022 ngu-Praxidis Jeremiah endabeni zethu lamhlanje. Ikansili yeHarare ithi izaqhubeka isala ukulaywa okokuthenga loba ukubhadala nguhulumende okufana lemishina yokucitsha umlilo, indawo yokulahlela izibi eyephomona lokunye. Izikolo zelupane esabelweni seMathebeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi endaweni zokufundela lokunye okufunwa ngabafundi. Zonke lezi ndaba lezinye zilezo zizwa kulomsakazo. Inani labantu beZimbabwe likhuphuke lisuka phezu kwezigidi ezilishumi lantathu 13,061,239 ngomnyaka ka-2012 laya kwizigidi eziphezu kwezilishumi lanhlanu 15,178,979 lonyaka ngomnyaka ka-2022. Lokhu kwaziswe luhlangothi oleZimbabwe National Statistics Agency namhla ngesikhathi lusethula impumela yokubalwa kwabantu okwenziwe kunyanga esanda kwedlula iNational Population Census. IZimstats ithi lokhu kutsho ukubana inani labantu elizweni likhuphuke ngesilinganiso sokulishumi lasithupha ekhulwini 16.2% phakathi kweminyaka elishumi edluleyo. Leli nani liveza ubana abesifazana yibo abalokhe bebaningi ukwedlula abesilisa ngoba sebeyizigidi phose ezisitya kalombili 7.8 million. Kuthi abesilisa bona bayizigidi eziyisikhombisa 7.2 million. Limpumela iveza njalo ukubana idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi abangaba yizigidi eziphezu kwezimbili 2.4 million. Lilandelwa yiManicaland yona elabantu abayizigidi ezimbili 2 million. Emhlobulweni weMathebeleland ubulawayo ulabantu abalutshwana elizweni lonke abangaphansi kwesigidi 665,940. Elandelwa yiMathebeleland South elabantu labo abaphansi kwesigidi 760,344. IMathebeleland North yona ihleli kuzinga lesithathu kusukisela emsileni ngabantu abangaba yizigidi ngabantu abayizinkulungwane eziphezu kwezi 9,827,626. Untungameli Nkomo uxoxele lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Evihlela Ncube yena ke uthi ukungakhuli kuhle kwenani labantu eZimbabwe kungaba lomthelela omubi kwezenotho ngokuya kwezikhathi.
Amanani lemangane kakhulu nawuqathanisa lokho esibona kwamanye amazwe okuza kwenza ukuthi ngokuya kwesikhathi kugcine kuswelakala abantu bokusebenza ngoba kuzagcina kugcwele abantu abadala kakhulu labantwana abaphakathi bengasekho abayibo abafanele basebenze. Ngakho-ke kuyingozi, kumele i-population ikhule ukuze ikwazi ukukhulisa lezomnotho ngokuba siyakwazi ukuthi amazwe arika kakhulu ku-population, i-consumption iqakathekile le-production kuyi-economy.
Inkinga kahle kahle ingaphi ncwe?
Inkinga i-life expectancy iphansi kakhulu. I-life expectancy eZimbabwe kuwukuthi impilo abantu abayiphilayo kumba bakhangelele ukuthi bayiphile iphansi, ungaya phezulu kakhulu kwenza abantu baphile isikhathi eside. Kubasi behlangana nalaba abazalwayo babe baningi kunalokho akade beyikhokhona izolo, kodwa kungaba labantu abaningi abafayo okwedlula abantu abazalwayo kumbe kuphose kulingane njengalokhu sibona, kwenza i-population kumbe inani labantu belizwe lingakhuli ngendlela efanele. Ubuyanga yikubange ukuthi abantu bangahlali isikhathi eside emhlabeni, ezempilakahle kazisekho. Ngakho-ke abantu besifa masinyane kunalokho kade besifa beyikhokhona izolo, bekubona into bekubo-100 abaningi sebesifa bekubo-30-something 40-something. Ngakho-ke i-population ayikhuli ngakunjalo.
Isilinganiso sokuzalwa kwabantu elizweni laso sokule minyaka sibikwa sisehla kakhulu esingathi i-fertility. Kungaba lengcazelo lakho lokho, kungaba kubangelwa yini?
Kule ngcazelo ngaphandle nje ukuthi kungaba lokugula lapha nalaphana esingeke sikhulume ngakho, okwenza kwehle kakhulu ukuzalwa kwabantu kubangwa yikuthi nxa ilizwele isanda ngokuyanga, ubuyanga bukhula besiya phezulu, abantu bazama ukuthi babe labantwana abalutshwane kakhulu kulalokho kade beyikho khona izolo. Uthole ukuthi sebegcina besiba labantwana ababili kumba abathathu besithi bayisibenelisayo elizweni lobuyanga obungaka. Ngakho-ke uzathola ukuthi abantu baya belokhe besehla besiya phansi. Okuningi kwakhona yi-decision, isinqumo somuntu asithathayo athi kangifuna ukuzala. I-fertility rate iyathinteka, i-birth rate ithinteke ngokunjalo kuzo nalezo zinto.
Ngamanye amazwi Ncube Nxase, sikhangela lokho okuthiwa yi-bottom line ngesiNgisi, uthi wena ukungakhuli kwamanani abantu eZimbabwe lokhu kulomthelela omubi kwezenotho?
Kuya kwesikhathi kuza kulomthelela, ungangabi khona okwamanje, kodwa nxa iminyaka isiya phambili kugcina sekuthinta ezomnotho kakhulu, sekuswelakala izisebenzi, sokufanele kuyedinga izisebenzi ngaphandle, kumbe izisebenzi zizilitshwane kakhulu, sesisondla abantu abadala abaningi, sisondla abantwana abaningi. Singakhohlwa ukuthi ukuphindwa kwabantu elizweni kudinga i-tax. Ngakho-ke nxa izisebenzi sezizilutshwane, lalaba esethi ba-economically active sebekalutshwane, kusho ukuthi i-tax base lapho uhulumende athola khona intela lapho kuyehla, enze kube nzima ukuthi baphoxe imali yokuthi lizwe likhule ngendlela efanele, kwakho imigwaqo, izibhedlela lapho konke lokhuyana.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Isikhulumeli sogatsha lwezimhlathi unkosikazi Mercy Chidembo uthe ubengenelisi ukuchasisa uningi ngamanani lawa ngoba ubebambekile. Ikansili yedolobho leHarare ithi izaqhubeka isala ulayo okuthenga loba kubhadala nguhulumende okufana lemishina yokucitsha umlilo, indawo yokulahlela izibi eyephumona lokunye. Ithi njalo ifuna ukuzibuthanisela imithelo ebhadalwa ngabashayeli hatshi luhlangothi olwezinara. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha umbiko wakhe wesimo seHarare, umeya waleli dolobho umnumzana Jacob Mafume uthe ikansili yakhe kayisoze igoqe izandla izakhamizi zibhadalela indleko ezingancedi muntu. Ukunje uMafume uthi idolobho leli libhekane nodubo lokuswela imali, kodwa uhulumende wenza okokuthabisa abangane bakhe ngokubabhadalela indleko ezingancedi intuthuko yalo.
They are costing 500,000 a piece. We were not consulted as the councils or the political leaders of Kanto when the process was being done. we believe that there are cheaper tenders out there, and that all the tenders have one size fits all issue. And we thought they needed to be a variable in terms of the tender.
Imali le yabasibhadalisa yona iningi kakhulu, kabazange basibuze besenza lokho. Sikholwa ukuba ikhona impahla yentengo yaphansi okulendawo eziningi esifuna ukuba zibe phansi kwedolobho leHarare. Kubeke sithi indawo ezethu zedolobho leli ziqhubeka zicela ukuphiwa imvumo yokuba yingxenye yedolobho leli. Umkholo wenhlanganiso yezakamizi e-Combined Harare Residence, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi idolobho leli kumele uhulumende ashiyane lomkhuba ukufuna ukungenela embusweni wezwabelo.
Kunengi okungayenza ukuthi isithi yeHarare, idolobha leHarare, lizidingele lodwa imali zayo. Into yokuqala ikuthi amathenda afuze ayenzwe ngendlela enza ukuthi kubenefite isithi of Harare.
Ingcishi ecubungula ezombusazo umnumzana Pride Mkono uyawusekela lokhu.
Isithi of Harare kumele ivunyelwe ukuthi ithole ingxenye yenye imali yamalayisensi emota ezihambela iHarare esibona ukuthi ziningi kakhulu. Yikho kuzayenza ukuthi ithole imali yokulungisa imigwaqo leyo esifile esigcwele ama-potholes. Njalo kumele ikwanise ukuthi yona ithathe amathenda ahambelana le mali eyitholayo ukwenzela ukuthi ingabi ibhadala imali eziningi njengesikubona kuphomona deal lelo eselimile, ngoba i-central government yafaka ithenda yephomona ingaphanga isikhathi sokuthi i-council yeHarare ibikhangela ukuthi iyakwanisa yini ukuthi ibhadala imali yona leyo. So sokuyi
imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule, kodwa ikhuluma endaweni ebekwa amaqhawe izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uchothoze kakhulu amanye amakhansila esithi umsebenzi wawo uphazanyiswa ngamakhansila ebandla le-MDC le-CCC agcwele inkohlakalo. UMafume uthe idolobho leli lifuna ukwengezela indawo zokungcwashwa kwabantu esithi indawo lezi seziphelile. Uqhubeke esithi idolobho leHarare selihlanyele izihlahla ezifika inkulungwane ezintathu 3000 njengendlela yokugcina amaxhaphozi. Uthe uzahlangana labantu abathengisayo emgwaqweni esithi idolobho selithethe isakhiwo se-Charter House ukuze abalimi bethole indawo yokugeza lapho bezothengisa ukudla kwabo erenkini yembare. UMafume uthi idolobho selibeke ama-tower light afika ikhulu 102 emalokishini ehlukeneyo eHarare. Wezempilakahle uthe idolobho leli lizimisele ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 esithi izibhedlela zedolobho leli zisebenza lomphathi ntambo wezempilakahle. Nginele iThuto 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izikolo zemangweni welupane esabelweni seMathabeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi, indawo zokufundela lokunye okufunwa ngabafundi. Abazali bathi lokho yikho okwenza abantwana abaningi bengaphumeleli ezifundweni zabo lasemihlolisweni. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7, u-Israel Chisasibanda.
Zilutshwana izikolo ezababalisi abeneleyo kulesi siqindi okwenza abantwana abaningi bangatholi imfundo efaneleyo. Abazali abaningi bathi abantwana abafundi kuhle nxa kungela babalisi ezikolweni. UNkosazana Hloniphani Ncube ngomunye wabo, njalo yisekamizi seluphanda.
Thina ngapha esigabeni selupanda esi-andalupane silenkinga yokuthi izikolo zethu zilamatitsha amalutshwana. Ezinye uyazithola zilamatitsha amabili, ezinye zithole zilamatitsha amathathu. Uthole ukuthi utitsha oyi-1 ufundisa amagreda angu-4, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kambe shuwa luba kuthiwa abantwana bayapasa, kambe bangapasa kusimo esinjalo. Njalo lama classroom yethu asefile, asedilikile, asemadala.
Umphathisikolo we-Elisho Primary School, uNkosazana S. Msengeyi, uthi isikolo sakhe siyazama ukupha imfundo engcono ngenxa lazo sisilela ababalisi.
Isikolo it's a small school esilaba ababalisi abangawomama kuphela. Sithi bayebe lokhu bethontele kancane kancane, but kwesami isikolo so far kushote one.
One.
Yes, we are supposed to be seven. Ah, ukubhadala ifizi kunzima, kunzima, kunamali, abadala bayakhala kunzima. Ababhadali kahle. Hayi, ababuyeli ekhaya, bayebe lokhu sincengisa. Bayancengisa abadala kulokhu kuthontisela mbijana mbijana. Lakhonokho ukuthi uhulumende uyancedisa kakhulu under i-BIM. In terms of our results, our last year, isikolo sami siyakhokhela sibili.
Ephuma kanye primary school eliphanda labo bakhala izimathosi ngokusilela kwababalisi. Umphathisikolo walesi sikolo umnumzana K. Nkiwane ugcina la esefundisa lanxa engumphathi.
Ngishotile lapha nangilaba balisi, ngathi nxa ngikhangele ngilaba balisi abayi-5 mina kumele ngibe le-7 kusho ukuthi ngishote nge-2. Mina ngwami ngiyafundisa ngumphathi isikolo at the same time. Ngikhangele ukuthi infrastructure ngathi izakhiwo zesikolo zibe improved. Angilazi zakhiwo eziku-up to date. Ngingacela nje ukuthi zibe khona uncedo engalizuza right in terms of infrastructure development.
Lanxa ababalisi besilela ezikolo eziningi, uhulumende ubikwa eqhathe ababalisi abathize kunyanga ezilutshwana ezisanda kudlula. Mnumzana Mbongeni Dube webandla le-ZANU-PF, ngumeli weliphanda East edalela ephalamende, ufakaza ngokuqhatshwa kwababalisi nguhulumende wakhe.
Emalangeni adlulileyo kube nokuqhatshwa kwababalisi. Njengeluphane singabanye bezindawo ezitholileyo ababalisi. Sithole ababalisi abangu-80 okutho ukuthi bayafithelwa ezikolo zonke eziseluphane East. Siyabonga kakhulu, kodwa-ke inani leli kaleneli still ababalisi lokhu besilela esigabeni seluphane.
Uyaphambili egcizelela uDube ukuthi kungani abantwana bakulomhlubulo bengenzi kuhle ezifundweni zabo, njalo uthi isiqindi sakhe sifuna uhulumende engeze inani lababalisi.
Singakhanda izikolo zangikhona i-pass rate yangikhona i-low, kukhozela ukuthi amatitsha kawakho. Uyathola isikolo silamatitsha angu-2 kumbe amatitsha angu-3. So-ke besicela kakhulu ukuthi siphiwe abanye ababalisi, inamba yamabalisi ibe khona ezikolo engxenye. Singabona abantu abethu lathi kusiba lotshintsho kudala sesenababalisi. Indawo leyi yaba labantwana abaqeqeshileyo. Siyafisa ukuthi khonokhana kuphinde kube khona njalo esigabeni sonesi.
Uhulumende usanda kubika ukuthi udinga ababalisi abedlula inkulungwane ezingama-20,000. Kukhanya ingani kuzatholakala ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu kuphela, 5,000 lonyaka, abayibo abathunyelwa ezikolweni esezisegabeni ezitshiyeneyo zelizwe. Okwamanje uhulumende edoselana lezisebenzi zakhe ngodaba lweholo eliphansi, njalo iningi lababalisi liyatshiya umsebenzi besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe lapho abaholiswa okungcono. Ngimela esitudio 7 ngiseluphanda eluphane, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connections, kanyela uhlelo lwabasakhulayo ole-National Service olusolwa ngabanye kodwa abanye njalo belusekela. Umphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando usechaze ukubana umthetho omusha wezokwemba osudlule edalela ephalamende ulakho ukulungisisa ingxaki ephakathi kwabembi labalimi ezweni efanala leyo esihlangane labomuli yako-Oppenheimer abakubhizimusi lokufuya inkomo epulazini leShangani elenkomo ezizinkulungwane ezisificaminwembili lezisebenzi ezingama-200. Ebese lifuna ukuthathwa ngumnumzana Ian Sanders efuna ukugebha lokuba ukwemba igolide kodwa wamiswa ngumthethwandaba waphezulu owe-High Court eHarare. Wana Sasiya Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokho kwethulwe umphathi ntambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando emine entra kobulawayo ethi ngeva kokubumba umthetho lo abalimi labembi bazasebenza kuhle kungela ukuxabana njengamanje.
I think the two comments I will make. The first comment is we really respect the court system. So we respect the decisions of the court. Secondly, such conflicts are provided for in the amendments to the Mines and Minerals Act, which is now going through the Parliamentary Legal Committee and is actually being, is now close to being finalized. So we recognize that there are deficiencies in the current act, which are being strengthened in the new act. But as respect to the court's decisions, government expects courts and we respect the decisions of the court.
Umongameli weZimbabwe Miners Federation, uNkosikazi Henrietta Rushwaya, uthi ingxabano okuphakathi kwabalimi labembi kubangelwa ngumthetho omdala owalotshwa ngabamhlophe kungakabi labembi abamnyama abazimeleyo.
The Mines and Minerals Act came into being around the 1940s. Small-scale farmers or small-scale miners were non-existent, and as such, the existence of small-scale miners and small plot holders has now come up with challenges where we now have small-scale miners having their mining rights over farming land. The reason being that the Zimbabwean law up until today recognizes mining as number one priority to any other right on the land in the country. So when it comes to such issues, it has always been difficult for the miner and the farmer to coexist, and the coming on board of the bill will now take care of such issues, which have always been a challenge.
Umembi eGwanda umnumzana Darlington Dlovu uthi njengabalimi bakhathazekile ngengxabano ephakathi kwabalimi labembi.
Inkinga ngathi khona kakhulu abalimi bebecabanga ukuthi maybe thina we are overriding them, asibaconsidi njengabanikazi bendawo, ngoba most of the time bebesibona khona who gave us i-right yokuthi sihambe siye mayina endaweni zawo singazange sabaconsult. Then okunye bathi kungkona i-grazing land sabe sidiliza amadlelo abo, even danxa kuyukuthi sabe sikepha amaphosini amalutshwana, kodwa kuyatholakala ukuthi abantu baba baningi egangeni, yikho lapho esiba khona kakhulu.
Umlimi ePlumtree umnumzana Matthew Sibanda uthi bakhathazekile njengabalimi ukubona abamhlophe bebanga umhlabathi ezweni.
Lokho bekufuna ukuyenzakala eMidlands kuyinto elobuchapha obukhulu njengefarmer, ngoba ma kuzathi ufarmer kuzobuya futhi obunye umuntu athi uzogebha igolide kufarming ephinde kulala ifarming. Ifarming yona ivele ilutshwana kangaka. Kuyinto ebuhlungu kakhulu okusimangalisayo, okwenza ukuthi akula kuvikela ama-farmers emapulazini. Into engibezuke imangalise kakhulu ukuthi kubuya omunye umkhiwa ezothathela omunye umkhiwa eplaza ezefuna ukugebha igolide ebulala ifarming, inkomo zakhe ziwele emgodini zife. Kuyinto elusizi kakhulu engalunganga. Okufanele uhulumende engavumeli into yokudiliza ifarming ngento efana laleyo.
Ilunga ledale lephalamende uSenator Khalipani Pugen uthi kuhle okwenziwa lidale ukumisa umnumzana Ian Saunders ukuqala ukwemba kubhizimusi yenkomo yako Oppenheimer.
Ye, kubonisa indlela igovernment engaqoqekanga ngakhona, bayizinto engathi ba into zefetsha. Ungarani ilizwe ukuthi umuntu ule ndawo yakhe ayenze i-economical activity, ngapho usunikeza omunye ilayisensi akangene emzini omunye umuntu ayenze okunye okungahlangene lalokho okwenzakala khonapho. Vela kumele ngabantu abayi-2 basebenze endaweni eyi-1. So lo mayesezogebha igolide lapho kule nkomo khona, uthini ngelokhu zeni ngama-rights lezi izifuyo lezi ezilana? Angithi noma zizodliwa kodwa kumele ziwe le human way ezibulawa ngayo ukuze abantu bahambe bayezidla. Ma mawuso siyagebha wena usenza i-mining ne-dust nako konke lokhu, ufaka lama-chemicals la ezizogcina zibulala zona zena lezi nkomo. Into zefetsha ikhothi yenze kahle, kumele kustophe into yokuthi mina ngile plazi lami ngapha zokunikeza omunye umuntu ongayiso mina kuthiwa kahambe ayodinga igolide noma gebha okunye okungahlangananga le ngakuqondile lokungahlangananga lalokhu mina engikwenzayo. Vela kumelanga kufakwa abantu abayi 2 endaweni eyi-1.
Unkosikazi Simiso Mlevu we-Center for Natural Resources Governance uthi ingxabano phakathi kwabalimi labembi ivamile ezweni.
Udaba lwe-Ekren nemafamily lutshengisa sobala ukuthi kule ndingeko yokuthi ukuqondisiswa kwe-Mines and Minerals Act ngaphansi kwe-Mines and Minerals Amendment Bill kufanele kuqediswe emasinya. Lokhu kusitshengisa ukungezwani or ukuxabana ukuba khona phakathi kwama-mining companies lama-farmers. Ngesilungu esikubiza ngokuthi i-miners farmers conflict. Le yinto ehluphayo kakhulu and ilusizi ngoba abantu abanje ukuthi ba-affecte lolu ibudlelwano lobu ngabantu abangalalutho ama-farmers esiwabiza ngokuthi ngama-peasant abangakwanisiyo ukuthi bathathe indaba zabo bazihambise imithethwandaba njenge-open nema-family.
Olona amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi ilizwe kumele lime isiyaluyalu kwezokwemba.
Ilizwe kuqakathekile ukuthi lingabi isiyaluyalu lesi sisibonayo lapho sokuphendulwa yonke into kuthiwe isikorokoza kube yikutshekesha. Kumele kuhlonishwe umthetho, abantu abalamabhizinisi abo njengokulima njengo-Oppenheimer bahlonitshwe bavikelwe ngumthetho. Hayi lokho esesakubonayo ukuthi ngoba abantu mhlambe abatshekethayo besekela iqembu elithile basevyuya ilungelo lokutshekesha noma kungaphi emasimini abantu ezikolo ngaphansi kwemigwaqo lakuyo yonke indawo. Abantu kumele bavikelwe ngumthetho. Ngakho-ke umthethwandaba nxa uvikela abantu uyakusenza kahle kakhulu. Hayi ukuthi ngoba kugejwa igolide sokumele ligejwe noma kungaphi noma nini.
Imuli yako-Oppenheimer ayisiyo yakuqala ukubhekana lodubo lokuba labantu abafuna ukwemba kumbe abaqala ukwemba okugcina kuphazamisa ibhizimusi lokulima impilo yabantu lezifuyo kuhlanganisa lokugugudeka komhlaba ngoba okwamanje ukwemba kuyaqakathekiswa ukwedlula ukulima okugcina kudala ingxabano phakathi kwabalimi labembi kuhlanganisa lobudlwangudlwangu wokuganyulwa kwabantu ngamabhemba kubangwa umhlaba wokwemba. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens for Coalition Change CCC lazise ukubana selethule uphawu olutsha lwebandla leli oluzasetshenziswa encwadini yezibhalwayo yonke le mibhalo yebandla. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Osalo Siziba utshele uGayina Gumede we-Studio 7 ukubana ibandla lakhe lizaqhubekela phambili lisebenzisa ubuso bomkhokheli webandla labo umnumzana Nelson Chamisa ekukhankaseni kwabo bedinga usekelo kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 ukwenzela ukubana uZulu angaphambaniseki engqondweni ukubana uzofotela liphi ibandla lapho esevota.
Asitshintshanga, sisebenzisa ilogo lethu nxa sibhala izincwadi lokunye sabe sikuthumela okuthiwa yi-official correspondence ngesilungu. Then nxa sisiya kuma-election njengesizahamba ke kuba-election kathesi egoqo kabuyuni sizabe sisebenzisa ke i-election symbol ngoba yiyo vele umthetho esiwusebenzisayo ukubana kufanele kube le logo lenhlanganiso kube le symbol esetshenziswayo for the purposes of the election. Yona le iyabile face ye-presidential candidate yethu esilayo okwamanje ngu-advocate Nelson Chamisa. Nguye abazambona abazali labantu bonke abazavota ukubana ke kuyabe kubhalwe triple C Citizens Coalition for Change iyelo njalo ile face ka-advocate Nelson Chamisa phakathi. Kodwa nxa sibhala ke izincwadi zethu zemhlangano sisebenzisa ilogo lephathi yilo elilelanga phakathi liveza ukubana ke ikusasa lethu lilungile.
Ukuhlola okwe-voters roll, ukuhlolisisa i-voters roll sokufika emaphethelweni ulibona ngani uhlelo lwakhona luhambe njani?
Yes, sesiqedile uhlelo lwe-voters roll inspection besikhuthazela abantu ukubana besebenzise u*265# njalo futhi ukuthi abantu ke behambe ke kuma center kade vuliwe esibone kakhulu kubana abantu abanye bahamba ngeke inspector ngenxa yokubana kulolihluphe ezimbabwe ngendaba yezeki okufanele ilungiswe ukubana izeki ithenjwe ngabantu ngenxa yokubana abantu ke balokusola ukubana izeki isebenza ke incedisa ukubana iZANU-PF ke ihlale embusweni so yinto esiyilungisayo nxa sikhuluma ngendaba yama-reforms.
Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.